Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 23 kukadzi 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagare vakangwarira mvura ichaunzwa nedutu mupengo Freddy. Vaimboshandira bato reMBC vamutandwa machera. Vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Montora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department riri kuyambira vagari vemumatunhu ari kuchamhembe kweManicaland, Masvingo neMatabeleland South kuti vagari vakangwarira kunaya kwemvura yakawandisa ine dutu mupengo iyo iri kunzi Tropical Storm Freddy. Mvura iyi iri kutarisirwa kurova matunhu aya kutanga nhasi manheru kusvika musi wesvondo. Bazi reMet Services riri kunyanya kuyambira vagari kuti vagari vakangwarira kuzadzwa kwenzizi, kutakurwa kwematenga edzimba nezvivakwa uye kuputswa kwemiti nekuda kwemhepo yakasimba. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare mudzimba vasaedza kuyambuka nzizi dzizere uye kuti varambe vachitevera yambiro dziri kupiwa nguva nenguva. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata ningo yebodi replatform for youth and community development muzare Sali Nobuhle Mlambo avo vari kuchipinge imwe yenzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri.
This time around maonings akabhuyiwa kune vanhu kuti vazive kuti kune cyclone Freddy uri kuuya, vachiramba vachitironzera kuti vanhu vaone kuti vanonasirira mvura yakawanda iyi ichauya. Saka vanhu tiri kukurudzirwa kuti tinatsirire tigare mumhatso dzakagwinya. Saka information yona iyoyo eya vanhu vakawanda tiri kuronzerwa kuti tinatsirire. Vaitironzera nemaradio stations tine macommunity stations akaita ana vemuganga, kune mateksi ari kuhamba maSMS alerts. Tobhuya zvematraditional leaders edu ange tirambe tibhuyira vanhu vechihamba vechironza kuti nasirirai kune mvura yakawanda ingauya ikanaya ine mhepo nedutu rakawanda ingatinesa muntaraunda yedu yechipinge.
Tiri kunzwa kuti dambudziko riri kunyanyoitika nderekuti vanhu kunyange vachipiwa iyo warning iyoyo kana chenjedzo vanoramba vachibuda kuenda munzizi, kungava kuenda mumabani, kuenda munzvimbo dzinozoita kuti vasangane nenjodzi. Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kunge muchizoteerawo muchizwa kuti vapiwa chenjedzo vari kudziita sei?
Isusu tairamba teibhuyira vanhu pese pane mbungano tiri kuramba tichizvipawo nguva yokuti tirekete nevanhu kuti tapota wee musaende kunharaunda dzakadhaka maningi, because as you know kuti malonani areas ndo atori notly greatly affected. Sataitobhuyira vanhu kuti musaende kundau dzakadzika, kundau dzokuti tinokona kuona mvura yakawanda, nekuti vanhu vasakucrose marivers ari flooded. Ndaa yokuti mvura kana yakawanda even kana iri ndau yawajaira kuti unocrosa ndiyo, sapota hedu usatomboendapo because kana mvura yawanda vanhu vanokona kutorwa ngemvura. Ino saka tairamba teitsvaya kuti toronzera vanhu kuti sapota wee meseji ngaihambe pese petinoshongana nemayouth nevanhu vasharukwa vese, tiri kuramba teivaronzera kuti tapota ngatinatsirirei mvura iyi iri kuuya ngendaa yokuti tine experience yakamboitika yaidai. Hino this time around ngendaa yokuti information tinayo ngatiedzei kuti tinatsirire kuitira kuti tisazooneka vanhu veni vanhu vechizotorwa ngemvura.
Iyo mvura yambenge ichinaya mazuwa pera tinunzo oti yaka kanganisa omange matunu. Panisho yaka itawo ere kudunu kwa murimi kuchipinge uko.
Kuchipinge yaka nyanya kushaisha mabonori. Ngenda yukuti mvura ye yaka naya maningi. Asicha ito nesa maningi kuti yaya nebutu. Saka butu zona idoro raka miri cha mabonori akawanda. Saka in terms of mafuzi edo akawanda mabonori ake kukurwa amfisina chiro chisho. Kuti vandu chavata vuna akasisina shashishomani. Saka mbepo nebutu ndiro rekiri kutika kuti riku uraya shiro. Shiro shiriku ufangenda ya nae. Ndi mpura hii inene akawanda. Aisi sina pepiti hata kutipendi. Saka makwepo nao ato waterlogged. Shakwenta yebe mbendayo kuti mpura pashi ya wandisa. Saka chato onenga kuti kurelmeri kuti kuta itanzara ya uhuru mbendayo kuti mabonora kona ato shatiri.
Tinomboona kuti kana kwaita nyaya dzakaita sekutyirwa kwemvura inenge ichitariswa kunaya yakawanda vanhu vanogona kunzi vambobuda mumisha vachienda kuzvikoro kune nzvimbo dzakachengetedzeka kwavanonoungana pane zvati zvaitikawo here zvakadaro nguva iyo ino.
Eya vanhu vandichironzerwa kuti pane ndau dzakawanda dzekuti mvura ikawandisa vanoronzerwa kuti munokona kuenda kunai iyoyo handiti. Saka Chizu Protection Committee yeChipinge yange chiedza kuronzera vanhu kuti munokona kuenda kundau kwacheche munokona kuenda kuchentita kuhospital kuti ngendaa yekuti mastructures akagwinya tinoziva kuti hakoni kutorwa nzvemvura.
Avo vange vari nhengo yebhodhi replatform for youth and community development Muzvare Sali Nouhle Mulambo vari parunhare kuChipinge Manicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora nezuro vakambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura umwe wevaimbova mushandi webato ravo vamutandwa Machera. Vachitaura neStudio 7 vaMachera vanoti vaMonzora vakavarovera runhare kazhinji vachivaudza kuti vanoda kuvauraya nokuti vari kuvashungurudza. VaMachera vanoti ivo nevamwe vavo havasati vabhadhara mari dzavo kwemwedzi mizhinji chinova chikonzero mukuedza kwavo kusvika pamba pavaMonzora kunotora mari dzavo. Tabata vaMachera kuti vatiudze zvakaitika.
VaMonzora ndakaisa ripoti musi wemande kupuvara vesetra police station maererano nematresenza avanga vachindiita vachida kundiuraya. Vakatanga kundifonera musi wa15 sezvandakamborera pastudio kuti vadakuuraya inini nakudzana yemashumba mushure mekunge tafunga kuratidzira kumba kwavo maererano nemukoro wedu vatisina kupiwa. So vakandifonera musi wechina ndobva ndashaya kuti ndodini. Musi wesvondo vakabva vandifonera futi nenge dzaita 3 past 11 vakafona kwe1 minute 41 seconds vachitsanangura kuti iyo havasi kufara kundiona ndiri
mutaundi.
Vakati kana dai ukaondoka mutaundi hanzi ndira kutuma mabodyguards angu tipango kuwanira chete vakuurayi. Saka vakataura kasingaperi ndoda kukuuraya ndoda kukuuraya wandishungurudza mani. Asi muzuva ranhasi ndazofanirwa kumaamba kwedza ndichinzi ndimhanye pacentral harare central. Saka ndazoenda ndobva kwatora ripoti kwatora ripoti yangu ndobva vaMonzora vazofanira kumbo vasungwa. Ndazofanirwa na quarter to two ndichinzi ngati mhanyei kumhanya tisangane ku. Saka tasvika pajustice court iye angasvika naloya rakewo.
Saka vaMachera masvika kwamajistrate court kwamakanga masheedzwa chii chakaitika makanga madanyirwei?
So ndichisvika tazoenda kwa CCP vanoziva nevareza vamaikoreza. Ndobva ndasvika muNzora akagara neloya rake imomo vakaburiswa vandapinzwa vandabvunzwa maitikiro akaita nyaya vakanditsanura vatsanangurira vakati nyaya yakakosha tiwo no problem because docket ranga risina kupera. Saka ndakuinstansa mapurisa kuti apedze docket neukasika then modezwa nemasummons any time from docket rapera. Denmark tumwenda kutrao nye auta watu tumwa
hivyo za mundura waka ambo utaurani mire muripa mapurisa
hatito tauzani sakara titauzani na mazero hatitauzani
asi nyayayo ni woroenyu ya kabira papi
argundi owa 9,800 US saka argura mbane maari maari ya chenola isiri yake saka nukuto vimba kutiva santo waka wanda wana kupiwa maari handifunga kutipa 435,000 US ataka puwani government kuti siripo nofunga akatozika saka arikungodzaradzana kuti mangwana pasina mari iri kuya handifunga kuti mari yacho ichiripo ainda asotora nezvazvo
saka nyaya pari zvino yaraswa here kana kuti pane zvichaenderera mberi
nyaya inauraswa inyaya yakakosha chaizvo but however vareza vatsanangura kuti kana ndichikamuisa murima ndinhasi tokete kati vakwana hazviiti ngatisi mangwana todzokera ku net one tonopwa maaudios mapresen aindita mameseji aindicumira saka nyaya yanakuraswa nyaya irikuenderera kumberi chaizvo ende ine mainterest yevanhu vakawanda nyaya isiri mbisi chaishayo nyaya isiri mbisi yanakuraswa ndikuda kutenda chaizvo mapurisa ezimbabwe vashanda basa chaizvo chaizvo kana vamaikoreza vashanda chaizvo chaizvo
avo vange vari vaimbova mushandi webato remdc vamutandwa machera vari parunhare kuHarare nestudio 7 ukuwo jonga kandemiri westudio 7 abatavo vadaktas monzora kuti tinzwe divi ravo
hongu taenda kukoti saka tasungiswa nevamwe vachiti hanzi takavachiridzira kuti tinengavapfuura nepfuti inyaya yanga ichingoitirwa chete kuti tiburitse mari yekumdc tichibhadhara mushandi akadzingwa gore rakapera muna february navakomiti anonzi machera machera uyu anga achidhimanda mari kubva kwatiri isu tikaramba nekuti haizi mari yangu haizi mari yadouglas monzora imari yepati imari yeruzhinji rwemdc
saka dare rati kudii vamonzora
pataenda kukoti zvanzi hapana humbo hwakakwana uyezve ini ndabva ndasunungurwa asi nda kuti ndingotaurira ruzhinji rwezimbabwe kuti bato ravo remdc riri mumaoko akanaka uyezve riri kugadzirira sarudzo dziri kuuya gore rino
asi zviri kuitika mubato renyu izvi zvinorisiya papi
zviri kuitika izvi inyaya yekuda kungosvibisana inyaya yekuda kungoti vanhu vafunge kuti hatisi utungamiri kwavo asi isu hatibve takabvuma zvekutyisidzirwa nematsotsi anoba ava vamachera ava vakadzingwa navakomichi vaonekwa kuti ivo vakanga vaakufosa vakomichi kuti vavabhadhare $44,000 vachivatyidzira tyidzira vakomichi vo vakarambawo
asika vanhu havari kuti vashandi vebato renyu
havazi vashandi vedu havazi vashandi vepati vashandi vaakune mamwe mapato vamachera vaakutriplec vamurimoga vaakuzanupf vamashumba vaakutriplec saka havazi vashandi vedu vemdc
avo vange vari mutungamiri wemdc vadouglas monzora vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 hurumende yadzinga basa varayiridzi vatatu ichivapomera mhosva yekusauya kubasa kwemwedzi mitanhatu muna 2021 bepanhau renewsday rinoti varayiridzi vatatu vadzingwa basa ava inhengo dzerimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus mutungamiri weatus vaobert masaraure vatsinhira kuti varayiridzi vatatu ava vakadzingwa basa vachiti sangano ravo richashandisa matare kuti nyaya iyi igadziriswe
tine varayiridzi vatatu vemugobe district vadzingwa vamiswa mabasa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vange vasingaende kumabasa kwemazuva akati wandei zvotova zvinhu zvekunyeba nekuti kumahearing kwese kwavaienda vaiburitsa umboo hwakawanda hwekuratidza kuti vainoga in vanga vari pabasa nevamwe asi tiri kutoona kuti district iyi ratoita dambudziko rekutageta mamembers eatus vavari kumushungurudza nekumbunyikidza vachityora kodzero yavo yefreedom of association vachida wonifunga kuti vangaparadze atus
vamasaraure sangano renyu reatus richaitei pamusoro penyaya iyi
tichange tichienda kumatare kunoapira kulabor court titarisira kuti justice ichasevwa sezvo vanhu havari vanhu vaingozvishandira vachienda kumabasa asi vava kupomerwa mhosva yekunyemba yavari kuramba yekuti vakagarisa vasingaende kumabasa panguva yavanga vasina kungoenda kubasa panguva pakafanana nevamwe vese pavasina kuenda kubasa vanhu vese vari pastrike asi hapana akazombotsigirwa basa strike iyoyo vanhu vese vakazodzi vachangobatirwa mari yepavakarovha asi tine varayidzi vatatu vatomiswa mabasa
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inonzi yakaongorora varayiridzi zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pamusoro pekusaenda kubasa uye ikambomisa basa varayiridzi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi maviri 1,220 Musangano we 2023 Zimbabwe UK Youth in Agro Entrepreneurship and Trade Business Symposium wakaunganidza vechidiki zvemabhizimisi pamwe nekudzidzana pakati peZimbabwe neUnited Kingdom mudano rinonzi nehurumende nderekuyamura vechidiki kupinda mune zvekurima nemikana inowanikwa kune vanoda kudyara mari mukurima pakati penyika mbiri idzi. Evans Zininga abata vamwe vevatauri pamusoro paungano iyi kutanga nemukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache.
Isu weSpringwell Global Trust Foundation tichishanda pamwe chete nevakuru weAgriculture takaorganiza musangano kuno kuUnited Kingdom muLondon wemayouth wekuti tivaunze pamwe chete kuti vanzwisise kuti agriculture ibusiness.
Pane here zvisungo zvamabuda nazvo muurongwa hwamaita uhu?
Kuburikidzira kudaro tasangana nemukuru wedu ambasada vedu vakamirira Zimbabwe kuno kuUnited Kingdom tawirirana kuti tichashanda pamwe chete kuti tiite futi umwe musangano mukuru uchatera mwedzi mishoma iri kuteera saka garai makagadzirira tinoda mese kuti muve nechekuita nazvo.
Mukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Sininga. Evans abatawo mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaiah kuti tinzwewo maonero avo.
Isu veAgriculture Marketing Authority tiri muno muLondon tichishanda pachirongwa cheYouth in Agriculture. Chinangwa chesimposium ichi ndekupromota kutengeswa kwezvirimwa zvemuZimbabwe kuno kuUnited Kingdom.
Vaisaya, munoona izvi zvichiitika here zvamuri kuronga izvi? Hazvinetse here kutengesa zvinhu kunyika dzekunze izvi? Taiona zvichiitwa kare kare nevarimi vakare.
So far taona isusu kuti zvirimwa zvedu zvakanangana nemahorticulture products kune misika yakanaka yekuti vadiki vedu vane chekuita nezvekurima vanotengesa nemitengo yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaiah vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Studio 7 yataurawo nenyanzvi yezvebudiriro vari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo.
Tiri muno muGreat Britain muguta reLondon apo tiri kukurudzira nyaya dzekutenga nekutengesa kunyanya kuendesa zvatinorima zvingava zvirimwa zvingava zvipfuyo ungava huchi mukaka kana mazai kunyika dzekumavirira dzakaita seBritain.
Vakanjengo, sei maita musangano wemhando iyi neBritain pakati penyika dzose pasi rese?
Tiri kuona kuti vanhu vekuno kuBritain vanofarira zvikuru maproducts anobva kunyika yedu yeZimbabwe. Zvakare kune musangano mukuru watiri kuona wechidiki vanofarira nyaya dzekurima vari kuona zvakakosha kuva nechekuita mune nyaya dzekurima idzodzi vari kuno kuEurope.
Mimwe misangano yamapinda inobata hurumende nebazi renyu rezvekurima ndeipiwo?
Taita musangano mukuru nemiriri wenyika yedu nomiriri weZimbabwe ambasada Katsande pahofisi yavo muno muLondon. apo tanzwa kuti iwo se ofisi nomirira zvara zveZimbabwe muno mu UK vakabatana nezvara zvemuno nemabhizimusi vari kuronga musangano mukuru chabatsira yechidiki kana kuti exhibition yavari kuronga muno muLondon chaitwa zvakare mushure mangu tadzokera kumusha apo tichaona vechidiki vakawanda nemabhizinesi akawanda vari pamutambo uwo uchaitwa muno muLondon kuGrand Prix.
Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubasi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo vange vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Musangano uyu uchapera nemugovera musi wa25 kuKadzi. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mabishop ekereke yeRoman Catholic muZimbabwe anokurudzira veruzhinji kuti vasasarudza vamiririri vanoita zveuori musarudzo dzegore rino. Mugwaro ravo kuvatendi panguva yeLent, mabishopu anokurudzira vanhu kuti vasarudze vamiririri vane hanya nevanhu munyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere 1800 vanofa mutsaona dzemumigwagwa, vachiti Zimbabwe inoita tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu gore roga roga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7, tinofara chaiko tinotenda nebasa remunotibatirai. Ndinotova pamusoro pemaopozisheni ari kurambidza kuite musangano. Ndotoati ndotovasimbisa nechiti musasha vari tokukambenerai. Ende vasiye vaite zvavanoita vanenge vachiita ivavo. Mutokambenerwa imini. Nyaya iri paballot paper. Nokuti kana mombe ikangoita very nice ichitunge dzimwe mudanga ichitunge dzimwe mudanga, chazoona kuti dzemunenge vatunga idzo dzichabva kumafuro dzaguta wakazvivharire mudanga. Hakuna anozoda kugarisana newo kana uchitunge dzimwe.
Zvaita vamonzora zvokuda kuuraya munhu vanga vachifanirwa kutoenda kunovhariwa. Nyaya yavo yaifanirwa kuzoraswa vatomboenda kumakoti, kwete zvavaitapo. Izvi dai zvanga zvaitwa nemunhu akaita kana seumwe munhu vemubato rinopikisa, kwete rawo iri rezanu riri remuDC Zanu, dai izvozvi atovharirwa 3 months. Zvonzi muri kukonzera mhirizhonga. Zvakaoma nyika inoiyi. Zvakaoma ngaapinda ke mukomana.
Vahwande vahwande, mamuka sei. Ini event taure ndichidawo so vakomana vazvavakaita zvokugamuchira mari, maMP awa zvakaitawo zvokugamuchira mari. Vasiya mukomana uyu pamhene, vasiya mukomana pamhene chaipo chaipo. Ruzi hazvina zvazvinoreva izvi. Zvakafanana nekuti handimunoziva chitikwa chakaitika paapa. Jesu wakatengeswa panguva yekupedzisira ne the lovely disciple waifamba naye ndimaona manje. Taiti vari kufamba vese zvakanaka, taiti vari kufamba vese zvakanaka, vakatitungamirira chionai varedzwa nehwemisi sehona vatoredzwa vachasimudza musoro pavati apa kana zvakaita sezvi hapasina kapa. Taitoda tichideta zvazvaita taziva mazita avo. Manje totonzwa sekuti vazhinji vachona vese vakadi kunze kwapurezident Chamisa ndo vasina kugamuchira mari. Bati vaingwa dhiredza paya vachikutaura kuti pane miedzo iri kuuya, pane miedzo iri kuuya zviri kupulanwa na mumwe murume uyu. Bati ikozvino manje tasaimuona mari iyo yagamuchirwa chii? Vakutotuya seratova bhora musango kaiyo, ibhora musango ratopfomeka iyo, tapinda taitende tichatambura.
Right, tauya zvakanaka. Muri sei vashamarari veStudio 7 netimu rese repazimu? Nhau iripo inhau yekuti kana mapepinesi echizi apera, ngavatange ndiana Denison yangu nemaplayers ebhora vese vekuZimbabwe vakapererwa nemapepinesi vanhu ivavo. Vadzoke kumusa, ngavatange naye ivavo. Sinoti kuti moti muri kuda madhakaboy. Madhakaboy ekuZimbabwe hatichakudi kuno ndimapererwa nemapepinesi vega ivavo. Vese nemaplayer ebhora ndavadzoke kumusha. NemaEthiopia, nemaNigerians, vese 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 vese, nevekuDRC nevapi, noti kuti maZimbabwe chete chingatsva.
pa Studio 7. Mwana wa Mugabe abva apiwa bei, abva aburitswa mujere pasina kana nebheri, asi sikala ariko. Achitorambirwa bei kuti abhadhare bei. Saka tinoona kuti hatina mitemo yatingange tichipemberera muno yekuti kana neholiday yababa wake mwana wa Robert Mugabe kuti kune youth day, hakuna youth day yakadaro. Kuti zvitonge zvinoita youth day yenation. Ndinofunga zuva reyouth day ringaribatanidzwe pamwe neindependence day kuti after independence day topinde muyouth day sokucherechedze kurwire nyika kwakaite mayouth nyika muno. Ndinotenda kuti tinobvumirana kuti vanhu vaimhanya nepfutu mumamisha umu nevanhu vaiita ana mujibha mumamisha naana chimbwido mayouth ndo kuti zvingava zvitova nemeaning pane kuti hanzi tipemberere baba akanga achitadza kudisciplina vana vavo mumusha wonzi kwai musi wazvarwa unopembererwa. Kana nenyika ino yakagwadama pamusana pababa wacho, saka hapana youth day inofanira kuenda musi wakazvarwa Robert Mugabe.
Studio 7 makadiko. Inini hangu ndine zvinondinetsa panyaya yematraki. Dambudziko riri kuhurumende. Makada kutarisa vabereki vazhinji vakapararira munyika vachitsvaga mabasa, vachitsvaga mari. Nguva nevana hapachina. Saka hurumende ikagadzirisa nyika yayo, vabereki vanogara mudzimba nevana vavo vachipa vana mitemo, vachitoona kuti mwana wangu auya nhasi aine chimiro chipi. Zvinoizvi zvino mwana anenge ari kuZimbabwe, mai vari kuSouth Africa, baba vari kuBotswana, hazvina. Mai vanomuka famba na5 na4 vachinda pamusika. Hazvina kana zvazvinenge zvakabvunyatsomira. Nguva nemwana cheche unoiona kupi? Mwana anosvika pakuita mimba unozobvunzwa nevanhu kuti mwana wako ane mimba. Hazvishandi zviri kuitika nehurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe ngaichinje maitiro, ichinje zvairi kuita. Kana zvaramba kuti ibve pachigaro, ngaichinje zvairi kuita. Otherwise ndosaka muchiona vana veZimbabwe vese vachiona kuti zviri nani kuti titeere hurumende yeshanduko, nekuda kwekuti iri kuona kuti inenge ine inovimbisa vanhu zvavakatarisira. Ndatendai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumaawa mashoma apfuura, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muWashington DC kubva kurwendo rwavakaita kuPoland, urwo rwakavasvitsawo muchinyararire munyika yeUkraine. VaBiden vakaita mazuva matatu vari muPoland, uko vakavimbisa Ukraine kuti America icharamba ichitsigira Ukraine, vachiti vaVladimir Putin vanoda kupinza Europe muhondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagari vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo Freddy. Vaimboshandira bato reMDC vamutandwa Machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.